This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuchika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America, urumu Washington, D.C.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izinda waze Zimbabwe. Sisakaza singapa e Voice of America ese Washington, D.C.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu gunyana 9, 2015. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndichitei zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Congress yeMDC Renewal Team yotanga muHarare. Ukama pakati pameya weguta reHarare nemakanzura hauchina kumira zvakanaka, zvichitevera mashoko ameya ekuti kanzuri inoda makanzura ane hunyanzvi. Zvikoro zvepamusorosoro zvokurudzirwa kupa mikana kune vakaremara. Sangano reEU rinokurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti itsvage kune murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa vaitaidzamara. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Congress yebato reMDC Renewal Team yatanga muHarare nhasi pachiitwa musangano yeNational Management Committee, National Working Council neGeneral Council. Musangano uyu uri kuitirwa muCity Sports Center pasi pedingindira rekuti kudzora Zimbabwe mugwara kana kuti Reclaiming Zimbabwe. Bato iri riri kutarisirwa kusarudza vatungamiri vatsva. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume.
Gadziro yedu yeCongress iri kufamba zvakanaka. Mombe dzatengwa, mabhazi ahaiwa, vanhu zhinji vari kutarisira kuuya kuti vatsvage utungamiri hutsva, vagotarisa madhokumendi edu ekuti nyika ibudirire, inoyiwa iyo dhokumendi yatakati hope nepolitical dhokumendi yedu yemaelections yatakati iyo arrest. Tinovimba kuti ruzhinji rweZimbabwe riri kutarisira zvatichavabikira, vari kutarisira kuti tichange tine minduro mukushushikana kuri kuita ruzhinji rweZimbabwe nehurumende yeudzamiriri yava Mugabe.
Muri kutarisira kuti kuri kuuya vanhu vangani?
Tiri kutarisira kuti kuchaya vanhu 5,000 to 7,000. Tiri kutarisira vanhu vanoita ivo 800 to 1,000 per each province. Tine vanhu vachabva kuSouth Africa vanokwanisa kuita ivo 200. Tine madignitaries achabvawo kuBritain nekunana America nedzimwe shamwariwo dzakakainvaita madiplomats nevemucivic society nemamwe maparties anova iwo masocial democrats arivo munzvimbo nemunyika dzakatitenderedza nevamwewo mapati maleaders atangoinvaita emamwe mapoka kuti vauye kuzoona zvatiri kuitawo.
Mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nemuvhuro vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vakaparura gwaro kana kuti blueprint rine zvinhu zvavanoti vanovimbisa kuita kana vakasarudzwa kutungamira nyika. Asi amai Mujuru havana kutaura kuti vave kuumba bato rezvematongerwo enyika here kana kuti kwete. Gwaro iri rinonzi Blueprint to Unlock Investment and Leverage for Development kana kuti Build. Ko gwaro iri rinoshanda here? Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Amai Mujuru nevamwe vavo vari muchikwata chavo nezuro vakaparura gwaro rinonzi Build. Asi izvi zvinoreva here kuti amai Mujuru vave kubva vatoomba bato ravo rezvematongerwo enyika takatarisana nesarudzo dzemuna 2018? Mutauriri wesangano raamai Mujuru varugare Gumbo vanoti vanhu havafaniri kurumidza kumedza kutsenga vachada panyaya iyi.
Ai, harina zita asi
bato racho ririkugadzirwa ririkurongwa.
Muhurukuro yavakaita neStudio 7 mushure mekudzingwa pachigaro chekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika, amai Mujuru vakambopika kuti havafe vakabuda muzanu PF uye vanoremekedza mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe.
Kuti nhasi ndizonzi mai Mujuru vari kuda kutorera vaMugabe chigaro kana kuti vari kuda kupandukira vaMugabe nechisimba chekukwanisa kana kutoshandisa kana puti chaidzo kana huroyi. Chinhu chiri kundipa kushushikana zvikuru.
Vamwe vakaita savatemba muliswa avo vaiva sachigaro wezanu PF kumashonaland west vakatomboshurawo amai Mujuru vachiti vari kudya manonoko panyaya yekuumba bato ravo. Ko, vamwe vemapato ezvematongerwo enyika vanoti kudii negwaro rebuild iri? Vamunyaradzi po mangwana inhengo yepolitibiro yezanu PF uye vanoti hapana zviripo.
Ende zvinotosodesa kuti vataure vachidaro ivo vange vachigara mukabhineti matakapasisa mutemo varivo vaitotungamirira nyaya yeindigenization and empowerment yacho. Makambani ese avainawo vakagona kuaseta nokuda kwedonzo reindigenization and empowerment. Saka ndotoshamisika kuti vanga vanosungudza nyaya yokuti indigenization irikutarisa investment iyo vachibenefita from it.
Mutauri weMDC inotungamirwa navamogen Trangirai vaObert Gutu vanoti gwaro iri harina kusiyana nezvagara zvichitaurwa nebato ravo.
Gwaro rinonzi build ndakawana nguva nezuro yokuverenga ndikari kwenenzvera. Ndariverenga kudaro ndakaona kuti gwaro iri igwaro rinondifungisa magwaro edu eMDC. Kunyanyanyanya gwaro redu rejuice negwaro redu reart atinotiwo agenda for real transformation.
Asi vaJacob Mafume, mutauri weMDC Renewal Team, vanoti iri igwaro rakanaka chose.
Gwaro rakaparurwa namai Mujuru rebuild igwaro rakanaka. Igwaro ratinoona kuti ndemamwe magwaro atinofanirwa kudiskasa senyika kuti tinge tichibudirira munyika imuno. Isu tikavakawo gwaro redu rinonzi Hope. Gwaro redu iri tichari publisha riri ebooklet tichari publisha mumapepa. Vokombewa nebuild pane zvatinowirirana nazvo zviri mubuild, pane zvatinopokana nazvo zviri mubuild.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachiti vanotsigira amai Mujuru vaSet Free Mafukidze vanoti gwaro rebuild rakanaka chose.
Hati kuti isusu dokumendi rakabudiswa naamai Mujuru dokumendi rakanaka chereke. Ndo type yedokumendi inokwanisa kuendesa Zimbabwe kumberi iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Muzvare Gladys Hlatshwayo vanoti gwaro iri rakanaka haro asi vanhu vanozotenda maruva vadya chakata.
Chirongwa chaparurwa namai Mujuru ichi chirongwa chinotambirika asi tinofanira kuchiona ivo vachiitwa yatungati pachirungu implementation.
Ko, ndiani achatungamira Zimbabwe kubva muna 2018? Aiwa, vanasoro jena vaiva riri havo muhapwa dzemakomo ndipo pavanoti tichaona kunowira tsvimbo nedohwe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Paita ropa rakaipa pakati pameya weguta reHarare vaMedad Manyenyeni nemakanzura avo zvichitevera mashoko anonzi akataurwa nameya ekuti mune ramangwana vanhu vanodomwa semakanzura vanofanirwa kunge vaine hunyanzvi hunozobatsira guta. Bepanhau reHerald rinoti meya Manyenyeni vakabva vakabereka gumbo pamusangano waiitwa nemakanzura avo kukadoma mukupera kwesvondo, makanzura avo achida kuvarwisa nenyaya yemashoko avanonzi vakataura aya ayo akaonekwa nevamwe sekunge ekuvazvidza zvemhando yepamusoro kuti havana kudzidza. Zvinonziwo makanzura aya ave kutora matanho ekuti meya vabviswe pachigaro chavo. Asi meya Manyenyeni varamba mashoko ekuti vakabva vachitiza pamusangano uyu vachiti vakangosuduruka chete kuitira kudzivirira kusawirirana. VaManyenyeni vanoti vane urombo kuti mashoko avo akatambirwa nenzira isiyo asi vanoti havasi kuzodzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Handina kuita muramba mhuru uri kutaurwa nenyuspaper. Asi ndakaona kuti nekutaura kwanga kuripo zvanga zvisiya kunasumira zvakanaka kuti ndipinde musangano wanga uripo wandakanga ndafambira. Ndosaka ndisina kuzopinda musangano iwoyo chete.
Asi chii chakanga chakonzera kupesana uku kwakazoita kuti musuduruke?
kupesana apa kuri kubva kumashoko andakataura yekuti takatarisa ramangwana 2018 zvichienda mberi ngatiedzei kuti makatras asanga akamirira vanhu vanga vaine atikati maspecialist skill areas kureva kuti vanhu vakaita semaaccountants maartisans maengineers tinge tine chidimbu chimwe chete kubva muchitatu tinge tine vanhu vakanda kusimba mumishando yandiri kutaura nezvayo hapana pandakataura kuti uneducated hapana pandakataura kuti functionally illiterate ndine urombo kuti vamwe vangu vakavhumbuka nemashoko iwayo asi ndakamirira guta rino kana ripi ndiri kuti kusangana kwenjere neruzivo nezvimwe zvakadaro kunoita kuti guta risimbe
saka mune matanhero amuri kutora ekuti mugadzirisane mutange kunzwisisana zvakare nevamwe wenyu
pari zvino hapana chatati taita pamusoro pazvo asi ndiri kufunga kuti kushanda kwedu kucharamba kwakangonaka zvichienda mberi asi chikumbiro chandakaita ndicho chimwe chete chekuti ngatiedzei kuti zvimwe zvikamu zvemashandiro izvozvo zvinge zviine udzamo mukanzuro handisi kutuka munhu handisi kushora munhu asi tiri kuti inini meya ndikaenda panogadzirwa zvemabhauti handikwanisi kuziva zvemabhauti asi tikaona vamwe vanoziva zvemabhauti tikaona vanoziva zvemishini tikaona vanoziva zvemari asi tinoti simbei basa redu rotienderei pamberi pane zvitotarisa navagari
asi ranga riri danho renyu here misa meya kutaura izvozvo kana kuti mapato kunobva makanzura yandiwo anofanira kunge achitsvaga vanhu vakafanana nezvamuri kukurudzira
anotaura munhu wese mapato mugari weguta mumwe anoshanda neguta chero zvawafungwa kuti zvinobatsira itsoo njere dzavo panyaya yenyaya unenge wafunga saka hazvina muridzi
saka muchatambira sei kurudziro yavari kunzi vari kuita yekuti mubve musiye chigaro
handifunge kuti zviri kubudira zvacho zvevote of no confidence asi kana zvii zvinenge zvaitika tinozvigamuchira
avanga vari meya weguta reHarare Kanzura Bernard Manyenyeni vari parunhare muHarare nestudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo mumwe wemakanzura eguta reHarare vaPeter Moyo avanoti meya havanyatsonzwisisi basa remakanzura sezvo risiri rekuti vave nyanzvi nekuti nyanzvi dzagara dzirimo kare mumakanzuru
vanotaura meya uyu aripo iko zvino taiva nazvo pakanzuro yedu yapfuura takanga tine vanonzi special interest groups vakanga vari 11 tatine maadvocates takanga tine madoctors takanga tine maengineers zvaari kutaura izvozvo havana value yavakaedha mukanzuro kusvikira zvazoonekwa kuti hazvitombobatsiri kunge varipo nokuti vakatindosvika zvavo votokotsira kana kugara vakangoteerera zvamunotaura nokuti tiri papolice level ukauya uchida zvechiprofessional unotadza kurisevenza basa racho nokuti hasirizvo zvinenge zviripo saka meya vakatadza kunzwisisa basa rakanzena chokutanga zvinova zvakatigumbura makanzena mazhinji arimo vakatuka zvisiri izvo vazhinji varimo vane mabhizinesi avo maaccountants avanotaura aripo so vakatituka nenzira ine yatisina kufara nayo nokuti havazivi basa rakanzi akasike kutanga kaketatu akava chikusvitaura so nangoti vanhu vanzwisise kuti hazvingatifadzi isu ivo meya basa ravo nderokutevera maofficials taita maresolutions kuti ivo tinoda rodhi yakati igadzire basa ravo nderokuenda kwomusatanikrate kusemi vatinomubvunza kuti zvakapasiwa nekanzuro zviya zviripi
saka muchaona ramangwana renyu rakamira sei kansela Moyo ukama hwenyu nameya
ukama hwedu nameya hauna kuipa hwakanaka sere anofanira kungogadzirisa maspeech ake nokuti kaatetatu achizvitaura saka pati inofanirwa kumuisa mulaini kumudeedza vomuisa mulaini repati pati yemdc haisi yemaprofessors haisi yemadoctors ndeye munhu wese ndichenga wese iko zvino mukatarisa kabhineti yedu yatiinayo ine madoctors nemadoctors asi ndiyo nyika yakaora pakutongwa nenyaya yekufunda ikoko saka ramangwana redu nameya tiri kuti isusu rakanaka ngaachinje unhu hwake azive kuti mdc ipati yevanhu vese
tiri kunzwawo kuti muri kuronga kuita kurudziro yekuti meya vasiye chigaro zvakamira sei
hatisi kudaro pati yedu ipatiidisipline ine hunhu tiri kuratidza chinyito chedu kuvakuru vedu kuti vamudeedze vataure naye
vanga vari mumwe makanzura eguta reHarare vaPeter Moyo vari parunhare muHarare nestudio 7 sangano reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti rinofara chose kuti hurumende yeZimbabwe yave neurongwa hwekugadzirisa chikwereti chayo nemasangano nemabhanga akaita seWorld Bank pamwe nemamwe masangano ekunze anopa rubatsiro. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekupedza kuongorora chirongwa cheZimbabwe Staff Monitored Program, vari kutungamira chikwata cheIMF chiri kushanya muZimbabwe, vaDominic Farnese vati Zimbabwe yakakwanisa kuita izvi zvisinei nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika. Vati urongwa hweZimbabwe hwekubhadhara zvikwereti zvayo zvekunze hwakanaka chose uye ichange ichitsvaga rutsigiro kunyika dzaine zvikwereti nayo nedzimwe dzinopa rubatsiro pamusangano wepagore weIMF neWorld Bank uyo chaitwa kulima Peru mwedzi unouya.
Tiri kufara chose kuti hurumende yakaita zvese zvatakabvumirana uye yakaremekedza chibvumirano cheStaff Monitored Program. Uye izvi zvinovandudza mukano wekuti zvikwereti zvayo zvichiongororwa.
Vafanezi varumbidzawo hurumende yeZimbabwe neurongwa hwayo hwekugadzirisa mashandisiro ainoita mari pamwe nekuderedza vashandi vayo. Vati izvi nezvimwe zviri kuitwa nehurumende zvichatora nguva yakareba vanhu vasati vaona pundutso. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vati vachatuma chikwata chavo kuEurope kunotsvaga rutsigiro paurongwa hwekugadzirisa zvikwereti zvenyika. Chikwata ichi chichange chichitungamirirwa nemukuru webhanga guru reRBZ vaJohn Mangudla. Act 2.
Izvi zvakanangana nekutsanangura chirongwa chedu chekugadzirisa zvikwereti zvedu kunyika idzi tisati taenda kumisangano yekulima. Zvese izvi tiri kuzviitira kupedza zvikwereti zvedu.
Vamangudla vatiwo vave kutotarisira mberi pamwe nekuti masangano akaita sana IMF neWorld Bank achitange kutsigira Zimbabwe nemari. Zimbabwe ine chikwereti chinodarika mabhiriyoni manomwe kumasangano akaita seIMF, World Bank nemamwe mabhanga nedzimwe nyika dzekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sangano rewoza nhasi raratidzira muHarare richishora mabatirwo ari kuitwa vari kutengesa mumigwagwa. Sangano iri raendesa tsamba yenyunyuto kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasuku here. Hurumende nemakanzuru vari kudzinga vanotengesera mumigwagwa ava asi havana kugadzirirwa kwekuenda kwakakwana. Mukuseya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nengo yewoza muzvare Taurai Nyamanindi vekuchitungwiza.
Nhasi muHarare tinenge dzehosha taungana tichienda kunoratidzira kumahofisi egurukota inoona zvekutongwa kwematunhu anova vaSevia Kasuku here nenyaya yekushungurudzwa kuri kuti vanhu vanorarama nekutengesa. Nhengo dzehosha ruzhinji rwacho tinorarama nekutengesa. Takushungurudzwa kuti vanotengesa kutorwa zvinhu zvavo nemapurisa, mapurisa ekanzira achidhimanda mari dzehuo zviri kutikamasa kurarama kwedu tisine vana vatinoraramisa kuburikidza nekutengesa. Vanoenda kuchikoro kuchibasa masikusi kutora vanhu munyika hamuna mabasa. Saka vazhinji vedu havasevenzi tinorarama nekutengesa. Saka tarwa nekushungurudzwa kuri kuti vanhu vanotengesa ndosakati vazosimuka seboka rehosha tinoratidzika.
Matambirwa sei pamasvika kwavaKasuku here?
Akatasvika kwavaKasuku here magedhi tatoana avharwa, tavharirwa hedu panze. Hatina kukwanisa kupinda muhofisi mavo kuti tisangane navo.
Mungati imi mamakawanda sei?
Tati nhengo dzehosha dzinopfuura 500.
Zvakakosha sei kwamuri imi senhengo dzehosha uyezve muchiitawo zvekutengesa kuti muwanikwe muchiratidzira, muchiratidza kusafara kwenyu nezviri kuitika munyika panyaya idzodzi dzekutenga nekutengesa?
Isusu senhengo dzehosha basa redu chero chero mhosva tiri varwiri vekodzero. Saka tinoona kuti bumbiro remutemo rinotaura kuti munhu wese ane kodzero yekwanisa kuti azvirarame, akwanise kuri kunge achirarama. Saka tichaona kuti vanhu vanorarama nekutengesa vazhinji vacho madzimai. Ndiko hosha tinhengo dzedu dzakawanda madzimai. Satikuona kuti kushungurudzwa kuitwa madzimai anotengesa zviri kutibatawo nesuwo. Tichangasa kuti tiri varwiri vekodzero, tinorwira kodzero dzemunhu wese. Saka tizvione chinhu zvekuita mafenda ndichitotyorwa kodzero dzavo kwavari kunzi.
Saka mungati zviri kubatsira here zvekuratidzira kwazvamuri kuita izvi tichitarira kuti matsi imi matowana magedhi akavharwa nezvimwe zvakadaro? Uyezve pane vamboshungurudzwa here pamaedza kuratidzira?
Patoedza kuratidzira nhasi hatina vambobvira tashungurudzwa. Tisi tinoziva kuti shoko redu inenge rasvika nekuti vazotivharira zvavo kunze. Asi vanga vachienda netsamba yekunosiyira gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vanga vapinda kare vakatosiya.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemubatanidzwa wenyika dzemuEuropean Union Jean-Claude Juncker vari kukurudzira nyika dzemusangano iri kuti dzigadzirise patsva vapoteri vanosvika zana nemakumi matanhatu ezviuru zvevanhu vakatiza hondo muSyria. Mambokadzi wekuBritain Queen Elizabeth vapinda mumagwaro enhoroondo nekuva mambokadzi atonga kwemakore akawandisa muBritain. Vakagadzwa pachigaro ichi vaine makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa. Vainge vambogara kwenguva yakareba ndiQueen Victoria. Muimbi wekuAmerica Bon Jovi arambidzwa kunoridza magitare muChina. Zviri kufungidzirwa kuti kutsigira kwake Dalai Lama kare ndokwapa kuti arambidzwe. Dalai Lama ndiye mukuru munyaya dzechitendero muTibet, iyo iri pasi peChina asi ichiti inoda kuzvitonga. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika chinoti danho ratorwa nehurumende rekutumira kunze kwenyika zvizvarwa zveZimbabwe zvakapedza zvidzidzo zvepamusoro kuti zvinoshandako, chiratidzo chikuru chekuti hurumende yakundikana kuwanisa mabasa ayakavambisa. Variki munyaradzi mukonza avanodzidzisa patswane University of Technology kuPretoria muSouth Africa uye vachiongorora zvematongerwo enyika vanoti kutumira vanhu kunoshanda kune dzimwe nyika chinhu chakanaka zvacho, asi dambudziko riripo nderekuti vangani vanozokwanisa kuwaniswa mukana wekuti vabude munyika. Izvi zvinotevera mashoko ekuti zviuru zvisere zvevanhu zvakasharwa kuti zvinge zvichizokwanisa kuwana mukana wekunoshanda kunyika dziri muAfrica dzinodyidzana neZimbabwe pasi pechibvumirano chakanyoreranwa neZimbabwe nenyika idzi. Mungurukuru yataita nava mukonza muchirongwa chedu chekutarisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tatanga nekuvabvunza kuti danho iri rakakosha zvakadii.
Nyaya iyi iri kuda kuitwa nehurumende handivo vatanga nayo. Tikatarisa nyika inonzi Philippines, ine urongwa hwakadaro hwekuti inobuditsa zvizvarwa zvayo ichizviendesa kuti zvinoshanda kune dzimwe nyika ichizowanawo cheuviri mukushanda kwavanenge vaita. Zvinotonzi Philippines inotambira 20% yematotal exports ayo kubva kuzvizvarwa zvainenge yabuditsa kuenda kunze kwenyika. Saka haisi nyaya inotanga neZimbabwe, even India ine urongwa hwakada kunodaro daro. Asi tinoda kuti tinzwisise maitikiro azviri kuita muZimbabwe. Hazvisi kuitika nezvatingati wirirano pakati pevana veZimbabwe nehurumende yavo, asi kuti zviri kuitwa nekuti muZimbabwe upenyu hwaoma zvakadarikidzisa. Saka vanhu vakungotiwo chero changomuka inyama. Chimwe zvechatoda kuti titarise panyaya iyoyo ndechekuti hurumende yedu iri kutonga paitwa maelections yaivimbisa vanhu kuti aiwa mabasa tichagadzira. In fact yakatobuda nefigure ye2 million yemabasa. Asi chaakutishamisa izvinezvi ndechekuti mabasa 2 million haachataurwi nezvayo. Paakutaurwa iyo nyaya yevana veZimbabwe vari kunzi vachada kuendeswa kune dzimwe nyika, handione sepakajeka.
Pane vamwewo vari kuti zvirongwa zvakadai zvinopamikana yekuti vanhu vaende kunze chingava chekunodzidza kana kunoshanda zvinogona kupedzisira zvapinzwa mune zvematongerwo enyika zveukama. Munoti iwe imi?
Aiwa, iro igaro ziva vakandemire. Tine muenzaniso wakanaka wePresidential Scholarship Fund iya inoendesa vana kuSouth Africa. Tinotozviziva kuti kana usina wawakazemberana naye kumusangano weZANU-PF hauna kana mukana wekuti ungapinda muscholarship iyoyo. Saka ipapa apa hazvishamisi tikazoonawo izvo zvekuti maonero ako ezvematongerwo enyika akarerekera kudivi ripi, zvikava izvo zvinoita kuti vanhu vaende kana kusaenda pachirongwa ichi.
Mune zvamungakurudzirawo here ivo vanenge vachitarisirwa kuenda kunze ava? Tichiona kuti imi muri kushandawo kunze kwenyika.
Hapana hangu zvandinganyanya kukurudzira nekuti zvinoenderana nekuti vanhu vaendeswa kunyika ipi. Asi pada chandingangode kuti ndibatsirane nevachaita mukano wekupinda muchirongwa ichi ndechekuti munyika dzavachaenda umu vanofanira kurangarira kuti vakamirira Zimbabwe. Zvavachaita zvicharatidza kuti Zimbabwe inogonei kana kuti haigonei. Naizvozvo ndinovakurudzira kuti chekutanga ngavaende vanosenza nesimba. Chechipiri ngavagarisane zvakanaka nevavachanogarisana navo. Chechitatu ngavarangariro havo hama dzavo dzasara kumusha. Ndokunga ndizvo zvoga zvandingagona kuti ndibatsirane navo nekuti ndizvo zvandinoita.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika vari Kimunyaradzi Mukonza vari parunare vari muPretoria muSouth Africa neStudio 7. Sangano reEU nhasi raburitsa gwaro richikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti itsvage kune murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa vaitai dzamara. Vadzamara nhasi vasvitsa mwedzi mitanhatu vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Munhau dzedu dzemitambo, Mutuwini ane mukurumbira Kesti Coventry nezuro akahwina menduri yegoridhe mumakwikwi e100 meters backstroke kumakwikwi eAll Africa Games ari kuitwa kuCongo Brazzaville.
Tsamba yedu yekutanga inoti, zita ndinonzi Jimmy. Kutanga ndopa sando kwamuri vashamarari veStudio 7. Ndotevera nekukwazisa chibaya moyo changu Mai Hezel, mwana wangu Hezel, baba vangu sekuru va Pride naamai vangu. Kupedzisira ndofarisa hama dzangu dzose kuNgundu. Yechipiri inoti murisei Jonga na Blair netimu yese yeStudio 7. Aiwa madhara angu chiedza ndimi. Ndimhoresereiwo amai vangu kumberengwa, amai Singazi kana kuti amai Ncube ndisingakanganwe ari pamoyo pangu Messi Samanyanga nekamwana kedu Naomi Dube and tell them that daddy is coming tonight. Wenyu tinomuonga Dube ndiri ku Pretoria South Africa. Studio 7 ndinoida chaizvo uye inotaura chokwadi chinogara moyo. Madii maramba muchindipawo misoro yenhau yemuvhuro kusvika chishanu sezvamaiita kare. Izvozvi handisi kupiwa. Munyori hana kuti pasita rake. Murisei timu yeStudio 7, varume kuno kuZimbabwe tiri kudzidza zvakawanda. Takuvara nezvidzidzo zvenhamo, apa takungomirira kunyora bvunzo muna 2018, uye zvichatipa kusarudza munhu ane gwara ndatenda. Ndikwazisireiwo vanhu vanotevera: G. Masendu, Mofaya, Tigere, Tafa Charumbira, Mai Simba, Mai Lolo na Oliver Zoa paKariba, ndini Taiti Busumani kuMola. Mukoma Jonga, taikumbirawo mutitsvagirewo chokwadi chezviri kuitika kuzesa pamuchina wekuKariba. Iproblem yemvura here kana kuti yakatovharwa? Nekuti isu chokwadi hatichachizivi. Hazvisati zvakasimboitika kuti hanzi kuKariba mvura yave shoma, tibvunzirewo kuzesa. Mumwe anotiwo, how are you Blessing and Jonga? We are happy to hear you live. Kuno kubocha tine problem yekuti tinotadzawo kuwana reporter anopa news dzekuno. Anyway, we are proud of you. Yours, Luke Madekurozha. Aiwa, vaatereri, tinotenda mose makwanisa kunge muchinyora tsamba nhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai maoko a Jonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nekuverenga tsamba kwavaita nevateereri vanyorawo matsamba nhasi. Asi tichiti musakangana kuteerera chirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. apo tiri kutarisa gwaro rinonzi Build rakaparurwa naamai Joyce Mujuru. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Congress yeMDC Renewal Team inotanga muHarare nhasi. Ukama pakati pameya weguta reHarare nemakanzura hunonzi hauchina kumira zvakanaka, zvichitevera mashoko ameya ekuti kanzuro inoda makanzura ane hunyanzvi nezvidzidzo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai moka Chris Gande namavelas Mutanganya uye.